Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yei no misoro yenhau dzedu dzanhasi mufuro gumiguru 30, 2018. Makanzura mana eMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa anosungwa kubhindura achipomerwa mhosva yekuba chibage mushure mekunge anetsana nenhengo dzezanuPF dzaigovera vanhu chibage, izvo makanzura aya ari kuti zvanga zvisiri mugwara. Mapurisa anorwisana nevanotengesa mumigwagwa yemuHarare. Bazi rezveutano rochema-chema nemari shoma yariri kunzi richapiwa nebazi rezvemari mushure mekunge rakumbira mari inosvika pabhiriyoni imwe nemazana matatu emamiriyoni emadhora. Madzimai akawanda anga ari pamusangano weWomen's Coalition of Zimbabwe anoburitsa kushishikana kukuru nepamusana pedambudziko rechirwere chegomarara. Bhanga guru renyika ronetsana nemamwe makambani ari munyika. Makambani aya achiti bhanga iri riri kuita rusarura pakupa makambani mari yekunze kuitira kuti ikwanise kutenga zvinhu kunze kwenyika. Muchirongwa cheda Connection per Life Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nevechidiki vari kutanga mabhizimusi panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.